tese nerinorira kotsoroti madzimai nevasikana tirikuti zvakaitika zvekushungurudzwa nekuharaswa kwemusikana kuna 4th Street muHarare zvinhu zvinofanira kuti zvitomira izvozvo uye tinokurudzira mapurisa kuti aite nepavanogona kuti mahuliganzi yaya ari kutarisisa vasikana nemadzimai kufamba zvakanaka mumigwagwa nemumadhorobha kuti ngavasungwe dai vabatwa vasungwa pari zvino tiri kutoedza kushanda nemapurisa zvakanyanya tichishandisa footage yatakawana iri pavideo kuti mapictures maimages aripo akwaniswe kuprintwa zvigobatsira pamainvestigations
tinoonawo zvekuti veruzhinji vari kukurudzira kuti musikana uyu akange ari pamufananidzo iyi awanikwe iye achienda kumapurisa imakwanisa kumuwana here
pari zvino hatatakwanisa kumuwana asi tichingokurudzira kuti kana aripo achinzwa meseji ino atifonere kukatwe sisterhood nekuti varipo vazhinji vanosanganisira magweta uye nekumapurisa vari kukurudzira zvikuru kudai auya aripota nyaya yake so that anowana help kunze kwekuti amirirwe nemagweta kukoti pane zvimwewo zvakare zvatinofungidzira kuti zvingamubatsira sekuwana counseling saka tine vatinoshanda navo vari kuoffer macounseling services nekuti tinoziva kuti kushungurudzwa kwakaita tinokwanisa kunge zvakatomutraumatiza zvakanyanya uye zvingatomaafecta self esteem yake semwana achiri kura saka toda kuti anzwisise kuti haisi mhosva yake kuti akashungurudzwa tinotoziva kuti akatobhuliwa ivictim yeviolence naizvozvo tamira naye semasangano anorwira kodzero dzemadzimai nevasikana
pane zvamunokurudzirawo veruzhinji here vakaona zvakadai zvichiitika zvekushungurudzwa nyaya ikoko kwatinoti kuya kumaterminus kunokwirwa michovha vanofanira kuita sei
pari zvino tiri sekatwe sisterhood tiri kuita chirongwa chekuparura toll free line yekuti vanokwanisa kungotisendera please call me back message manambers atichazomazivisa munguva inotevera tonzwa kuti zviri kuitika papi kutira kuti mapurisa akasvike asvika panzvimbo kuitira kuti vanenge varipo mapepetrators vabve vatobatwa nguva ichiripo